manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 11/2024 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemi rendiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rozivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi veZANU-PF vamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotarisira kuteraramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vari kunonga svosve nemuromo. Makwikwe 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe razivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa17 mwedzi uno zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Sangano iri rinoti rino urongwa hwekuratidzira nyika yose musi wa17 mwedzi uno richiratidzira kunyunyuta kwaro pamusoro kwekwarinoti kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira. Sangano iri rinotiwo ratozivisa mapurisa pamusoro peurongwa hwaro uhu. Kuratidzira uku kuri kurongwa kuitwa zuva richatanga musangano weSADC uyo uchaitwa kwemazuva maviri muHarare kunyange hazvo vakawanda vari kutarisira kuti kuratidzira uku kunogona kunge kuri kunangana nekuvhiringidza musangano uyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo vasiri kudayira nharembozha yavo asi mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakazivisa veruzhinji kuti vakaisa mapurisa akawanda nyika yose ayo vanoti achange achichengetedza runyararo munguva yezororo remagamba pamwe nemusangano weSADC uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanya ire.
Ichokwadi semacitizen yeZimbabwe tiri kunyika chikuru tati kuchitema nacho chekutanga ndechemahumen ekabisi zvaitwa muzimbabwe kuchinga kwavatimba kuchinga kwavanhuekaribha kuchinga kwavanachere tikunyika pamusoro pazvo ugaro hwemuzimbabwe hausina mira zvakanaka nekuti ndechekutanga tati kuzinisa nacho kuti makare akepwa vanhu vekumakare vakutonga mhosva sasa tinobva kudzira rekwani takuchema pamusoro penyaya kuti aiwa mhosva ngaiteerenge newai asina mhosva haana mhosva kuti makare vanyatoona kuti aiwa zvavatazvizi hazvina kumira zvakanaka chechikuru chatichema nezvacho ndechekuti zviri pachena kuti muzimbabwe pozi dzezimbabwe hazvina kumira zvakanaka fadha girikura yakataura zviri pachena kuti pozi dzimba dzinofanira kugadziriswa so tangochemuonavo fadha girao sako makuya zvekare kumusha kufanira zvakanaka fanira kugadzirisa muri kumborevei so ndezvito zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatoda kutizvise nyika yese yezimbabwe ino
mapiwa here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira
haisi nyaya yekupiwa mvumo wajonga inyaya yekuziviswa mapurisa vaziviswa so kana vaziviswa mvumo tinaya kare mukosi yezimbabwe tinowanzoziziva isu kuti bumbiro rakanyorwa hakuna rapamusoro paro hakuna vakaite bumbiro so kana rakanyorwa kare rikapaswa nenyika yose mvumo takaipiwa apa takungozivisa mapurisa kuti vaedive yaitibatsirani tipinde mugwagwa tiraidzo zviri pamutemo zviri pititu zvakumapurisa kuti vangoona kuti zvinhu zvaro zvakanaka here. So hatine kuvaziisa izvi.
Takanzwa mapurisa achitaura kuti vakagadzirira kuranga vachanga vachienderera mberi nekuratidzira vavari kuti varoda kukanganisa musangano weSADC. Hamuoni here chizvesa njodzi vana veZimbabwe vachanga vachipinda mugwagwa?
Ndiana anenge anyadzanyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira chokudyawo bata chamhoro wavana. Iye vana vanga vafumura nyika. Kana vadaro vaexpose izvi nemutungamiri wenyika yeZimbabwe wacho vamunangako. Kuti isu tinenge taiwa honai vana vasingwa vaenda kumajere, honai hatina chokudya, honai hatina kunyika zvakanaka, votora chamhoro tirova, votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya. Vafumura nyika yavozvo. Isu kana vadaro vatifadza izvi. Matiretero asi kuzvetera kumashure. Anotipa simba rokuenderera mberi. Kuti tipa simba rokuti zvisunungure.
Avanga vari mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire vari parunare nestudio 7. Asi murongi wemisangano muboka revechidiki mubato rezano PF vataura ikandishaya vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachakanganisa musangano.
Isusu musangano tinoda runyararo sezvakataurwa nemapurisa edu kuti akachengetera runyararo. Kana kuine munhu anofunga kuti anokwanisa kukanganisa kuitika kwemusangano wenyika dzeSADC uchaitika muno nemhirizhonga, mapurisa akagadzirisa vanhu ivava. Vaenzi vedu vari kuuya ava havasi vanhu vemapato anopikisa, vatongi kunyika dzavo. Vanotoziva kuti kana munhu aita humhosva mukono anochasvangwa sezvakataura purezidendi. Saka hatina dambudziko kana zvirizvo zvavafunga vachifungidzira kuti pamberi pavaenzi haparohwe mwana, pamberi pavaenzi venyika mwana anorohwa.
Vataura ikandishaya vanove murongi wemisangano muboka revechidiki muzano PF vari parunare muHarare nestudio 7. Vana veZimbabwe mangwana vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akarwira hondo yerusununguko. Vazhinji vevakarwa hondo vachiti havana chavanacho chinoratidza kuzvipira kwavakaita makore makumi mana nemana hondo yapera. Zuva iri riri kucherechedzwawo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema-chema kuti bandiko revakarwa hondo yerusununguko rave kushandiswa mukushungurudza vanhu mune zvematongerwo enyika. Sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, Ambassador Christopher Muchangwa, vanoti kunyanga hazvo semagamba erusununguko vakagadzirira kucherechedza zuva ravo mangwana vachirangarirawo vamwe vavo vakasara kuhondo, vanofunga kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti upenyu hwavo hupunduke. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitarisa zuva remangwana.
Tinoremekedza zvikuru zuva ramagamba ramangwana. Nyika yeZimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda, zvikuru revana vechidiki vakanga vakuti isusu zvokuti tirambe tichitongwa nevapambetsumo vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi. Pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki mazuva iwayo kubvira 1983 kusvika 1979 patakazvisununguka, pavashanu rega rega vakaenda kuhondo tingangoti vaviri ndo vakadzoka vari vapenyu, vamwe vese vakatsakatika muhondo iyi. Saka zuva ramangwana iri tinoripa udzamo hwakarema hwakakodzera kutondera ugamba hwevana vamuZimbabwe.
Kune vamwe, Ambasada Muchangwa, vechidika vaakuti aiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirire painga iri nokuti upenyu hapana zvauri kuratidza kuti hwashanduka. Zvii zvamungavataurirawo?
Vanhu vane nungo vanonetsa nenyanya hadishaiki. Iye zvino muri kuona nyika yedu yave neparenzi itsva inonzi ZIGI inosapotwa negoridhi. Vari kuchera goridhi iyayo vana vadiki, vanochera goridhi inopfuura 20 tons pagore rega rega. This is more than $2 to $3 billion iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhi reZimbabwe. Zvinokoita vamwana vavo idi vane imope vane pfungwa dzakadzungurudzwa nekumadekero, vanoda kuva kuti vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika. Hatingabatikana nevanhu vakadaro. Tinobatikana nevavo vanotarisira ramangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa zvezveupfumi zvekubatwa kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga.
Kwouyawo nyaya imwe, Ambasada Muchangwa, yevakarwa hondo, pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita, munotiwo?
Ichokwadi ichocho inonyinyidza zvikuru sechairman wemawar veterans kuti mararamiro avo haana kodzero nekugona kurwa kwatakaita kukunda maBritish. Isu ani yekutanga inoti yabudirira kumurwisa toenda kunotonga toita marombe kusiri tahwina. Dzimwe ani dzese vatumirese vanenge vahwina ndo vanowana vakaisa muromo wavo pazamhurumende vachiyamo. Izvi hazvina kuitika muZimbabwe. Saka hurumende yekutanga yemusekondi ripabhuliki yakatiregerera, asi hurumende yekutanga yemusekondi ripabhuliki pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongu vazhinji vekuti vakakwatatika, asi vachiri vapere ivavo. Ndinetari yekuti zvino zvatakuvaka mataundi matsva pana manhizi vakuitika sindura, tichawanawo mukana wekupiwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji. Munotiwo
manyebos unoti vanhu vakabva vari pakati pemakore 12, 19, 12, 23 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira nyika ivo vazhinji vakasiya shamwari dzavo masango zvada kutaura kuti vanhu ivavo vanonzi vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo vari vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachimunhu. Kune vanhu vanenge nepfungwa dzenyika dzekumatekero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuZimbabwe vakavazvambura pahondo yechimurere, ndo vanofambisa shoko ravo rekutaura irori. Saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa.
Vanga vari sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, ambasada Christopher Mutsvangwa, vari parunhare muHarare nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa azivisa nhasi svondo kuti vanhu vafa mushure mekuondomoka kwevhu panzvimbo inorasirwa marara muKampala, guta guru reUganda, vasvika kugume nevatatu, apo vashandi vari kuedza kufukura vangadai vakawirwa netsaona iyi. Vari kuramba vachienderera mberi nebasa. Zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda mumasvondo adarika, chimwe chidimbu chemarara munzvimbo yoga inorasirwa marara muguta iri chakaondomoka nechishanu usiku, chakaparadza nekufushira dzimba dziri kumucheto kwenzvimbo iyi apo vanhu vakanga vachakarara. Mutauriri wemapurisa vaPatrick Onyango vati vanhu gumi nevana vanunurwa kusvika pari zvino uye vamwe vanogona kunge vachakafushirwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship, vasimba rashenyama dzavo, avo vanonyora mabhuku uye vakatanga sangano rinobatsira vechidiki kutanga mabhizimusi reGumi Guru. Namuzware Chiedza Mlingwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Ngatinzwei vanyama dzavo vachitsanangura.
Tadzidza zvakawanda zvinoenderana nemabhindauko emabhizimusi, kuti mabhizimusi anovandudzwa sei, anoshambadzwa sei, uyezve unowana sei mari kana yakawanda kana uchida kuti basa rako rienderere mberi. Mazano marayiranwa, ndasangana nevanhu vakawanda vanobva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica. Saka vamwe vacho tatoumba ukama, tatoumba ushamwari. Sanovimba kuti tichabatana pamabasa atagara tichiita seGumi Guru kuti basa redu rienderere mberi zvakanaka.
Kuvamwe vechidiki vangada kushuvirawo kuti vapinde muchirongwa chakadai, ungati kudii kwavari?
Vamwe vechidiki vangada kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, ndinovakurudzira chaizvo kuti vatore mukana, mukana wakanaka, mukana unoita kuti basa raunenge uchiita rienderere mberi. Ndovakurudzira kuti vasangane nevamwe vakambopinda muchirongwa ichi, vapiwe mazano ekuti kana vachida kupinda vanoshambisa sei.
Taita zvakare huru kurona muzvare Mlingwa nezvechirongwa ichi.
Iye tanga takawanda pati nichikuru chandaona ndechekuti pane upenyu after fellowship. Iko zvino tanga tichito celebrate umwe wekugana anonzi Joel abva kunowina iye 2024 Young Impact Leader Award and inoradza kuti last year yanga yakahwinwa neumwe and zvinoradza kuti zvatinoenda tichizonoita kumacommunities zedu tapedza chirongwa ichi ndo zvinozoita kuti munhu urambe uri munhu ari impact for macommunities ako kuti kuti upenyu hunotanga panopera fellowship. Saka enda dzidza kuti ndichange ndichiramba ndiri in contact ne alumni nevanhu vekunoku nema embassies kuitira kuti basa rangu rambe richiendera mberi.
Tichitarisawo zvimwe zvezvinhu zvisingawanzotariswa pawakasvika munomo ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakakushamisa kana kuti zvawanga usina kutarisira kuti zviriko kuno kana kuti zvinoitwa kuno?
Chikuru ini chandakaona because ndanga ndiri kupresidential precinct ndakaona kuti vanhu vatema vatinoti isusu maAfricans nemablack nemaAfrican Americans history yedu yakabatana zvikuru nokuti pane vanatateguru vedu vakatorwa from different countries kunyanya kunana Ghana nevamwewo kunana Liberia vakatorwa vachiunzwa kunoku kuti vazo panguva yekusabatwa zvakanaka kwevanhu vatema and tinoona kuti machallenges acho yanopa maopportunities as well because zvinoratidza kuti tinogona kubatana tese pakucreata masolutions tichishanda pamwe chete kuresolva masolutions ari muAfrica tichistrengthena nemarelations edu yekunoko kuAmerica.
Pane zvakawanda zvamadzidza muri kuno muri kuona kunge zvichava nyore zvakadii kuzvishandisa madzokera kuZimbabwe?
Ndikona kuti it's going to be quite difficult. Right now we have a SADC summit that is coming and we're seeing kuti our government is clamping down on pro-democracy activists. Recently tikona kuti namatai kwekweza wekuwilid avabatwa paairport vari kutorwa. Zvinhu zvatinoona kuti as my youth we're trying to lead from a positive aspect. Zvototi tinoshura kuti dai hurumende yedu yagona kuona kuti hatisikuedza kushoresa zita renyika. We are actually trying to work together navo kuti tisimudzire nyika yedu iratidzikewo pamaplatforms ari international kuti tiri vanhu vanoremekedza mahuman rights. Zvino kana vachionekwa vari vanhu vari kusunga mastudents ekuzinaso vachisunga vamwe 78 avondale vari kuramba vari mujere hazvizotipe zita rakanaka kunze kwenyika. Saka tiri kuona kuti chero nesuwo pachine dambudziko rokuti vanogona kutitora sevanhu vari kurwisana navo isusu tichingoedza kusimudzira nyika yedu panyaya dzedemocracy, human rights and good governance.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muzvare Chiedza Mlingwa vari pamwe chete navasimba rashi nyama dzavo. Ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya.
Ini ndini Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka, iye tinotokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Tinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namadzimai Message vanonamata vari mukereke yechipostora yeJohani Masowe yechishanu vati ndenguo chena. Madzimai tinokukwazisai nekuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Kwazwai mushamarari, kwazwai vateereri.
Madzimai tine nyaya pano. Chakatanga riini chipostora?
Chipostori chakatanga mugore ra1931.
Kupi?
Chakatanga mugore ra1931 chichiuya nemupostori ainzi Mushuri waGandanzara achiziva nezita rekuti Baba Johani aibva kwaRusape. Ndiye akapfekwa nemweya mutsvene kuti atange kereke iyi.
Sei muchinzi nguo chena asi munongopfeka zvichena chete?
Tinonzi nguo chena nekuti tinopfeka zvichena hongu. Uye chinamato ichi chichitanga chichiuya nababa Johani. Izwi rakazoburukira pana Baba Manuel ndivo vakazotsanangura kuti tinofanira kupfeka nguo chena tiri vebvudzi pfupi.
Bvudzi pfupi kuramurire musvuu.
Bvudzi pfupi tikureva kuti tinogerwa musoro hatizoite hedu musvuu asi tinogerwa hedu musoro. Atichengete vhudzi.
Alright. Saka imi chipo story chenyu chinosiyana papi nedzimwe postori dzatinonzwa dzakatekeshera munyika.
Johani Masowe chishanu inosiyana nedzimwe postori chekutanga mapfekero sekutaura kwana mboita isinopfeka zvichena. Uye chinamato chedu chinotanga icho musi wezuva rechina yatinoti Gestens ndopa inotangira nemuzuva rechina nenguva dzenhatu ichinoperera nemuzuva rechishanu nenguva zvakare dzenhatu ndopa tinopedza Gestens yedu. Ndo mazuva atinonamata china nechishanu asi mamwe mapostori anonamata nemuzuva resabata vamwe vanonamata nezuva resvondo.
Tinonzwa vamwe vachiti kumapostori uko hakuendwi kuchipatara, kunorodzwa vana vadiki, kunororwa vakadzi vakawanda. Imi kwenyu zvinofambiswawo sei?
Kujohani Masuo wechishanu hatirambidzi vanhu kuenda kuchipatara asi tinofamba zvakare nezunzi mume. Unogona kunge uchirwara nezvenyika kana kuti zvedenga zvinouya nekupa kusiyana. Muzwi mudzimunera tondokutsanangura kana pane muteuro waunokwanisa kuitirwa kuti upore unoitirwa muteuro asi kuchipatara hatikurambidzi kuti uende. Uye hatirodzi vana vadiki kujohani Masuo wechishanu, hatina mutemo wakadaro.
Opa madzimai apa, murume mumwe chete anobvumidzwa kuita madzimai mangani?
Murume mumwe mukadzi mumwe ndo mutemo wedu watinofamba nawo kujohani Masuo.
Mitemo yamunotaura yemunoiwana kupi? Tinonzwa kuti hamuverengi bhaibheri.
Hongu hativerengi bhaibheri asi mitemo ine gumi tinongofamba nayo nekuti tiri kufamba tine maprofita, tiri kufamba tiri mumweya tichifamba tichiteerera izwi mudzimu unoera ndiwo mweya mutsvene. Sekufamba kwakaita vazuru vakafambawo nemweya mutsvene zvakazinge zvonyorwa nemaprofita mumabhaibheri rinodai kuverengwa nevapenyu. Saka tinofamba tichinzwa izwi mudzimu unoera, taura kwawo zviri kuitika zvichaitika nezvakamboitika. Saka tinofamba tichiziva hatifambe tiri murima.
Panyama apa ndonzwa vamwe vachiti nyama haidyiwi here kana kuti vamwe vanoti nguruve chete here, pakamira sei hapa?
Isu tinofamba tichitevera mitemo. Tine mitemo yedu yechipostori yatinodai kutevera yejohani Masuo wechishanu anengati yechipostori nekuti mamwe mapostori handizive mitemo yavo. Hongu nguruva hatidyi, hatidyi mhuka dzisingadzei. Kana dziri hove hatidyi hove zvakare dzisingaparwi. Ndiyo mitemo yedu yechipostori.
Dai tine nguva yakawanda tichatsvaga rimwe zuva zvakare mangwana mufambawo hamuchazombodzokazve. Pamwe vamwe vachaita mubvunzo, pamwe vamwe vachaita zvekutaurawo pahurukuro iyi. Asi hatingakuregei muchienda tambokuwanai, tisiyiraiwo vateereri shoko rimwe chete ramungavasiyirewo nhasi.
Zvandingasiyire vateereri mukati mezuva ranhasi ndechekuti Mwari rudo chinhu chakakosha, uye mazuva ekuguma kwenyika auya nekunosvedera. Saka muchiona pasi radai kupinduka, dai tiri vamwe, dai tanamata, tanamatisa, tatsvaga izwi nguva ichiripo. Chikuru kudzidzisana kunamata, tidzidzisana tiri murudo. Areruya.
Tinokutendai madzimai Mesineti. Aiwa mazvinzwira vateereri, togumira pano kwanhasi. Ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ndokupai zvakare chimwe chondo rino uya nemusi wesvondo. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Aiva, tinotenda zvikuru Evans. Tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa. Sezvavimbiswa naEvans, teererai zvakare svondo rinouya apa achakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, tombotarisa mamiriro akaita mutambo kana kuti makwikwi e-2024 Olympics ari kuFrance, uko ari kunzi ari kupetwa nhasi. Nhasi America ndo iri pamusoro nemamenduru anokwana kuita 126 pa-126 pane 40 kana kuti makumi mana egoridhe, ichiteverwawo nechina ine makumi mana menduru dzegoridhe ne-91 menduru dzose dzayawana. Iyo France inowe iri kuhosta kana kuti iri kunge iriyo ine makwikwi aya munyika mayo ine menduru dzegoridhe 10 ne-6 kuchiti menduru dzose dzayakawana mumakwikwi aya dzichiita 64. Totarisawo zviri kutevera kumakwikwi iwayo Olympics. Chikwata cheZimbabwe chevamhanyi vakaremara kana kuti Paralympics chinoti chiri kupiwa manyukunyuku nevamhanyi vakamirira nyika kumaOlympics egore rino. Vanoti tapiwa makarau namakanaka charamba apo chiri kuenda ku France kuno kwikwidza makundano e 2024 Paralympics ari kutanga musi wa 28 mwedzi uno. Michael Kariati anotiudza kuti zvakamira sei.
Muraridzi wevamhanyi ava Elliot Mujaji anoti ari kuudza chikwata chake kuti chinofarira kutevera tsoka dzacharamba namakarau avo vakaita mukurumbira mushure mekunge vapinda mufinary yemujaho we 200 meters kuma Olympic Games ayo ari kupera manheru ano muParis, France.
Vana vedu vari kuenda kuno kukwidzawo tinoda kuti tingovapa encouragement yekuti vaite zvakanaka.
Makarau nacharamba vakatsimudzira zita renyika pamwe nemazita avo apo vakaita vamwe vevamhanyi vasere vakapinda mufinary yemujaho uyu. Izvo zvakafadza nyika yese. Kunyange hazvo vasina kuzowana menduro, nengo yeNational Athletics Association of Zimbabwe vaPatson Mderedzi vanoti vamhanyi ava vakasimudza mureza wenyika nepavakasvika apa.
Vakomana vedu charamba namakarau internationally vakatisa pamepu senyika. Aiwa, zvinofadza chose. Isukosa Association yeNAS, National Athletics Association of Zimbabwe, tunonzwa kufara pamwe nevanhu vose munyika yedu yeZimbabwe nezvakaitwa nevakomana vaviri ava.
Mujaji anoti vamhanyi vake tinotenda bango na kuda kwache chigwedere. Avo vachamhanya 100 meters vari kutarisirawo kusvika mufinary uyezve gadziriro iri kuenderera mberi.
Best vari kutrenavo zvakanaka, vari mugood shape. Competition isusu tiri kuenda kuno kompyuta, hatisi kuenda kunowedzera manumbers.
Muderedzi anoti Zimbabwe haifaniri kudzokera shure asi kudarika pakasvikwa nacharamba namakarau mune ramangwana rayo.
Hatichafaniri kudzokera kana kuti kucheuka shure, asi kuramba takatarisa mberi kuti tidarike zvaitwa apa. Haisi nyore kusvika apa.
Asi Mujaji anoti jaramba namakarau vakasimudzira unyanzvi hwavo vari kuAmerica uko kune zvikwanisiro, achiti iye Zimbabwe haina zvekushandisa nedzinhandare zvakakodzera izvo zvinofanira kugadziriswa. Chikwata cheZimbabwe chiri kusimuka musi wa 23 Nyamavhuvhu kuenda kumakundano eParalympic Games ayo anozopera musi wa 8 Gunyana. Nhasi mumhanyi weZimbabwe wenzendo refu kana kuti marathon Rutendo Nyahora agumira munzira murwendo rwake, asi nezuro Isaac Mpofu akapedza ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe makundano mamwe chetewo. Totarisa mutambo wenhabvu. Manika Diamonds 0, Herentals 0, Wange 0, Chegutu Pirates 0, Highlanders 1, Ngezi Platinum Stars 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 45 points, Simba Bora 44 points, Ngezi Platinum Stars 39 points, Highlanders 38 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvungu yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rinozivisa nezvourongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi vezanupf pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu, hurumende ichiti ine umbowo kuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kuronga kukanganisa musangano uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa honde rusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vasina chinoratidza kuzvipira kwavakaita. makwikwe 2024 Olympics anopetwa nasi kuParis kuFrance. Tabatashuka kumagumu yechirongwa chedu cha nasi iveene suzwakare mangwana. Kana mshida kutumira tsamba mbosha zitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku vi.